Vachitaura svondo rapera nemugovera muchinoi pakuvhurwa zviri pamutemo kwenhepfenyuro yePlatinum FM. Amai mutsvangwa vakati zvakakosha kuti nhepfenyuro dziparidze shoko rerunyararo.
If we go for the election, there's absolutely no reason for violence. It's not a thing, though. It's not a thing, though. You go behind the ballot and you vote for whoever you want. There's absolutely no need for violence. That happened in May 2008, and we know exactly which corners where they are bringing that culture into our country. Let's refuse the culture of violence. Let's love each other. We are all Zimbabweans. Let's build our Zimbabwe together. Nika, inovakwa, nevenevai.
Platinum FM, inotepenyura, iripasi pehurumende. Mutungamiri webato rinopikisa Renew Innovative Modernization Front kana kuti NIMFI vaPeter Munyanduri vanoti idanho rakanaka ratorwa rekuvhura nhepfenyuro muchinhoi vachiti vanotarisira vezvematongerwo enyika vanopikisa saivo kuti vachawana mukana wekunzwikwa munzvimbo dzavagere.
Isu semapoliticians kana kuti voice redu rizvikone vana veZimbabwe neinternational community tatienda kuHarare haritika saka taunzirwa station yeredio muchinhoi mumajournalist west. I hope kuti station ichaprioritizawo vagari kana mapoliticians nemanew political parties anotanga mumajournalist west. We hope also kuti vacharamba vachivhura masaisai kuitira kuti vana veZimbabwe vavhote vane correct information.
Imwe nhengo yebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC muzvari Abigail Sauti vanoti nhepfenyuro iyi inofanirwa kupa mapato ose zvematongerwo enyika mukana wekunzwikwa muchinhoi.
Tinotarisira kuti radio station inge iri radio station isiri partisan. Inge iri radio station inotitoro chese sevanhu vamwe chete. Isu sevebato reCCC kana tazoendeso chemo zvedu kana maprogramu zvedu pairi ngainge ichiburisa zvakafanana nevekuzanzibar.
Mumwe mugari wemuchinhoi muzvari muGijima vanoti vanotarisira kunzwa nyaya dzebudiriro dzekurima pamwe nezvinenge zvichiitika munharaunda.
Zvakawanda zvinoitika muprovhinsi medu tigare tiri agriculture education zvese toda kuvaaichiichiiuitiaichiaa.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti vanofara nekuwanda kwenhepfenyuro dzematunhu asi vanoti zvakakosha kupa maresinesi akawanda sezvo vachine nzvimbo dzakawanda dzisina nhepfenyuro.
Saka kuwanda kwakaita macommunity radios akapiwa maresinesi munguva ichangopfuura iyi takazvigashira nemaoko maviri tikazviti zvinhu zvakanaka. Asi tinokuramba tichikokurudzira kuti kune dzimwe nharaunda dzakawanda dzisati dzava nemacommunity radios uye dzine vanhu vakatogadzirira kuti vakangopuhwa mvumo nehurumende vanokwanisa kutepfenyura. Ngavaramba vachitariswa vachipiwa priority yekuti vagone kupiwa maresinesi.
Platinum FM iyo yakatanga kutepfenyura iri kukariba yakauya muchinhoi mwedzi wapera uye inonzwikwa munzvimbo zvikamu makumi manomwe kubva muzana mudunhu remashonaland west. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.